ndokutanga chiripo ndechekutii mukaona zvinhu zvese zvikuru abva nezvekuita hapana kana one chambudzi nezanu zekiitai kuratidza kuti zeki nezanu nemasoja anoshanda mukodetareyezeki vari kushanda togedha but todzoka pamubvunzo wamabvunza vhota kana kuti munhu anovhota haasi sikireti vanhu vanotozivana macommunities avo mawards avo vanotomira vese pavachaenda kunovhota varo maqs enoich other chiri sikireti ibaloti paunokasta vhoti paende pari sikireti saka zeki kuramba kwairi kuita kubudisa mapicture sevanhu muvhotas ro pane mukana wokuti magosi vhotas kavati vanhu vanenge vachingoiswapo for the people gestasi mabalot papers nokubiridzira vanokwanisa kuiswa nokuti kana mukaita mapictures hamukwanisi kutimisa kana kuti 700,000 kati 1 million people vane mapictures enhema picture yemunhu haisi sikireti face yomunhu haisi sikireti chiri sikireti ivhoti yomunhu ibalot yomunhu ndori sikireti so zvese zvichiitwa nezeki zvinoratidza kuti zeki is not independent zeki is not transparent zeki haisi kudarika zvinhu zviri pachena ndodzakaenzi biometric voter registration biometric kwaitorwa zita rako rokuzita rako pawakazvarirwa paunogara nepicture yatotorwa saka pepose yepicture yatorwa kuti itei handi zvaitorwa kunzi tiridhuse macases efraud tiridhuse macases emagosi voters tikline voters row asi yozeki iri kuramba iri kuramba ichishandisa mutemo upi tinoshandisira pafesi yomunhu chiri sikireti pafesi yomunhu anongofambapo chii chiri sikireti ivhote noti kuti munhu noti kuti thevota thevota is not secret thevota must be seen thevota must be known thevota must be identified but thevote must be secret and that is what needs to be protected
asi kavari kuti ivo pamwe vanhu vanozoshandisa mifananidzo yevanhu zvisizvo
kuitei nayo zvipi zvavanoda vanhu vanozoshandisa mifananidzo zvisizvo kuitei nomufananidzo iyoyo vanhu vanongotora mifananidzo yakavhara pafacebook yakavhara patwitter vanhu vanongozivana vanotorana mapicha haisi yenyaya nyaya iripo ndekuti election yedu inofanira kuitwa pajekerere election yedu inofanira kuitwa pasina zvisinganzwisiki kana kuti zvinopokanawo nazvo pavhota zvo ende kubva pokutanga kusvika patiri nhasi tisatambe enda panyaya yemapicha yekuti vanhu mumavhota zvo rinovane mapicha mike gumba vakati purezidendi vaproclaime election date voters row ineroo risipo so nyaya yevoters row yatogara iri nyaya inotonetsa ende kumunhu wese charakapusha chero fuza zvaro riri kuona kuti voters row iyi iri kuda kushandiswa kuita zvinhu zvisizvo
ko chii chinoitika nyika ikaita sarudzo dzine mutauro wakanyanya kudai
saka zvikasagadzirisa nyika yezimbabwe charanda chipokana panyaya dzekuti mutungamiri wenyika ndiani ende izvozvo zvinoafekta budiriro yomunyika zvinoafekta kugarisana kwakanaka munyika zvinoafekta nyaya dzedevelopment nyaya dzeeconomic recovery because hakuna vanhu vanoya kuita business nevanhu vanoita zvokubira maelection nevanhu vanoda kuita maelection ane marizavhu anozikanwa ndozvavarida kuita vada kuita pachirungu anonzi elections without democracy kungoenda kumaelection asina kuchekerere asina kuda pachena asina transparency asina accountability akasviba ndozvavanoda kuita kuti kuri kuzimbabwe kwaitwa kumaelection iwo vachida kungoti mutungamiri wezananzi ndepresident ndozvavaroda kuita ipapa varoda kuinjinia ezvisi remunhu wezanu noti kuti macitizens achuze leader wavo saka kana macitizens akasawana mukana wokuchuza leader wavo iwo dambudziko romuzimbabwe hariperi kusvika gore rinoti mazimbabwe abvumirana kuti uyu ndo leader wedu watachuza jekerere pasina chitsotsi.